A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, July the 6th, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at some of the challenges faced by women living with albinism or women whose children are born with albinism. What are your views on the issue?
And join our discussion. You can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, don't forget that Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai msakanganwe.
Linga kosha uvana ngolesine kulapoge estivana kona kululishelo asitlu zenibo mama. We are also on the internet. You can find us at www.voazimbabwe.com. Lobanjalo go www.voashona.com. Lobanjalo go www.voaindebele.com.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook pages. So if you haven't liked us yet, please visit VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 on Facebook so that you can join in the conversation right now. If you're just joining us today on the Women's Roundtable, we are looking at some of the challenges faced by women living with albinism or women whose children are born with albinism. What are your views on the issue?
And Marv, albinism is a genetic condition that reduces the amount of melanin pigment formed in the skin, hair, and or eyes. In Zimbabwe, there are a number of organizations working with people with albinism to assist them in acquiring some things like lotions, glasses, and services to cater for skin cancers. Some of the women living with albinism say stigmatization and are sometimes victims of traditional myths.
Yes, PJ, I actually had an opportunity to speak to one of the women that are living with albinism. I spoke to Stelile Machingaize, who narrates her struggle as a woman living with albinism who has children who are actually not albino. Let's take a listen.
My name is Stelile Machingaize. I am a lady living with albinism. I stay in Glenora in Harare. With albinism, I can say it's not as easy as my other colleagues feel. Because even growing up, now I'm a lady, as a mother. You know, you face so many challenges. Being a mother, the marriage life, at first they may not accept you. Moreover, raising the kids, it needs to be someone who is self-employed, financially stable. So, you know, with the condition now, jobs are not easily found. So it's even hard for us to get employment with our condition. So living with albinism as a mother is not easy. Nothing I can say is easy. Moreover, I think there is need for people to be made aware, to be more conscientized about albinism. The healthy part is the most dangerous part, I can say, because now I'm 39 years. So I can say I have major ops which I'm also for. So really, it needs someone who supports you financially. Because all the operations that we undergo, they need money. Moreover, health-wise, it's not easy to live without those sunscreen lotions. And they are very expensive to get from the pharmacies. So it's not easy. Even for someone who is living in the rural, remote areas, there is excessive exposure to the sun. As a result, the skin will be damaged. So there is need for us to have regular checkups, of which it's not easy to have those regular checkups because in the local clinics, they don't have anything to give us. Give the paint what they say it treats wounds. doesn't cater for us. So in the general hospitals, for one to be able to get on the list, if there is need to wait for more than 6 months because there is a long backlog to wait on the queue, so that we end up people having some wounds which are really pathetic. One may think in Shona, of which that would be bad. So health-wise, it's not easy. But we thank God there is one doctor who had assisted me so far. For me not to have those major ops again, maybe because I was supposed to have another one on the cheek recently, but I had the treatment of having to be sprayed on the wound, killing the cancerous cells, of which is a very expensive treatment, so it's not easy. The treatment was for free. He is offering free treatment to all albinos in Zimbabwe. It's Dr. Mutangadura. It's not really easy, even in the scorching sun, to open the eyes. It will be hard for you to see clearly because it seems as if the sun is inside the eye. So I think if they could afford us also those spectacles, like to the local hospital, like Ambuyanianda, if they could especially consider albinos, especially the school-going age. So I think if the government would also assist access spectacles for school-going children, I think if they could say for the children under 12, what is the time they will reach A level, they could have access to spectacles. So I think if they could make it a policy also to afford us with spectacles, that would be good for us. As for 3 children, they are not albinos. I was afraid at the age when they were at crèche, but now they now understand their mother. They now know the potential in their mother. So they excel. So the other colleagues, at first, it was not easy because they were associated with something so weird to them. But as they are growing up, the one is in Form 6 and the other one is in Grade 5. They are comfortable now, but at first it wasn't easy. Professionally, I'm working as a primary school teacher. As I was saying before, at the first time, it's not easy for people to handle us because they may think we are not able to do the task. But I think now with the experience I have in the ministry, parents are even willing to give me their children to be in my class. And the class, it will end up with more pupils than other classes because they now know the potential. But at first, really, it wasn't easy. Moreover, when a parent doesn't know you, maybe he may feel it's not good. He may feel not comfortable to give me a child in the class. Wow, well, thank you for the opportunity. My wish is, especially to those women who are pregnant, that the other part that I haven't cited in the interview, with the women who are with pregnancies, I think it is best for them to really know there is no hereditary thing that will pass through even by seeing a woman with albinism, because it's painful, and it's my experience as a mother too. One with albinism and seen by the woman who is pregnant, to speech at her tummy. So that's the thing that I think women need to be educated. Moreover, those midwives in the government hospitals, they should know that was my experience at the first time. Even in the private hospitals, I experienced that when I gave birth, they would come assuming that the child would be an albino. But to their amazement, they would all go saying, the child is normal. So that's the other thing that really pains me. Let the world know that there is nothing that will change the baby in the tummy because they have seen as a girl cannot a child with albinism. I think the policymakers, for the people living with albinism, the clothing are expensive, especially to a child with a mother who is poverty ridden, staying in the rural areas. I think the government should also include the lotion as part of an essential drug, is what they did with the HIV case, because the HIV medication is given for free. So I think if they could make it a policy also that we should even access the lotions from the pharmacies, from the clinics, that would be best.
PJ, that there was Mais Pilile Machingaidze, a woman living with albinism. She actually says she is albino herself, but her children are not. So she's just lamenting some of the stigma that she witnessed when she was giving birth. Mm-hmm. And she says what even troubles her more are the myths that are associated with albinism.
Yeah.
I know when we were growing up, PJ, also we came across the same thing. I don't know if it has changed, that you'd be told to do certain things, but she says that's very helpful, hurtful. If you're living with albinism and a pregnant woman meets you and she starts spitting on her stomach, or what else did people used to do?
Even the surprise amongst the nurses,
mm-hmm.
you would think that they are well learned,
mm-hmm.
but they will be telling each other that the child is normal.
Mm-hmm.
So do you mean to say that the mother is not normal?
Yes, I think that's the question that she's actually posing out there, that, you know, as a person living with albinism herself, she wishes that people had more awareness,
mm-hmm.
that you cannot get it by just seeing a person with albinism.
Mm-hmm.
And if you are pregnant, it's not contagious, it's not passed on in the air,
mm-hmm.
it's hereditary, it's in your genes. So that's the lesson that she's giving all of us. But over to you, PJ.
Yeah. Siyalambulela uhlelo lwethu lamhlanje. Uhlelo asihluzeni bomama. Lapho esihluza khona indaba eziphathelane elabo mama. Zingaba zizangikhathaze, izandihluphe. Lokunye okuningi-ningi ezamabhizimusi kucebisana lalapho eliphumelela khona. Siyababaza sithi ukuthi omama lapha baphethe kuhle umsebenzi. Uhlelo lwethu asihluzeni bomama. Namhlanje ke siphatha udaba lwabaphila lesimo sejwabu elilombala. Abanye njalo bathi kumele sibabize ngokuthi ngabantu abaphila lobala, i-albinism. Ikho ke kunengi okudibana labo mama abaphila lalesi simo esi-albinism. Kube zibe ningi njalo ihlupho zikantombazana ophila le-albinism. Kube le nhlupho njalo kube umama abalabantwana abaphila abazalwa vele belesimo sona lesi ekukhuleni kwabo, ekuyeni ezikolo, lokunye okunjalo njalo. Ukhulumile lapha omunye unkosikazi kade khuluma ngesiNgisi, unkosikazi Siphelile Matshingamitse. Yena-ke kade sithi kunengi endulo esintwini uyabona umuntu nxa edibana lawe ozithweleyo uyakhafulela isisu sakhe ukuthi angazali umntwana onjalo. Yena-ke uthi akuthelelwana lokho. Yikho-ke ngibe lethuba la njalo lokuxoxa lo nkosikazi Linethi Ndlovu, yena-ke layo ophila le-albinism, eyi-board member yenhlanganiso ye-Zimbabwe Albino Association. Silethemba lokuthi incingo asoze zisihluphe kakhulu namhlanje angene laye kuhlelo. Kodwa-ke wothani sizwe engikhulume laye andubana singakangeni kuhlelo lolo.
Usuphe esihlangana nalo thina ikakhulu ngolokuswela amafutha awokugcoka ukuthi sizivikele elangeni. Njalo okunye siyabesisa impahla ezile mkhono emide ukuthi singatshiswa lilanga lezingwane. Abaningi bethu siyaswela futhi le nto ezinjengamangilazi okubonisa ama-spectaculars. Nxa sikhangele umbala lowo, ubandlulo lwangkhona luyasuke likakhulu umntu wangkhona esasengumntwana. Nxa usasengumntwana laphana, abanye sivele emulini esingamukelekanga, abanye njalo noma imuli zisiyamukele, kodwa umphakathi wona kube yiwo ongakwamukeliyo. Ubusukunika amanye amabizo awokuthi lanxa usuhamba uzizwa ngani vele awusenguwe, ugcine ungasayenelisi ukuthi especially abantwana abafundayo ekhona esikolo laphana engasayenzi kuhle ngesizathu sona lesi. Kakhulu nxa futhi ukuthi kunjalo kuhlangane nokuthi ngumntwana lwana oswelayo, khona vele kahle kahle nxa uswela vele singavali umbala wona lowo, uyabe uvele ungani awuhlangani kuhle labanye abantwana. Manje bese kuphindezela nawo nalo umbala. Nxa uswela ubusukhula futhi ubandlululwa ngenxa yakhona lokho. So kugcine kwesenza umuntu angafundi, ungaswela imfundo suswela lo msebenzi. So ukuthi uzinakekele kugcine kusiba nzima. Yena umuntu ongumama vele nxa simkhangele singabala abaphila nombala wona lokumbe ungena, umuntu ongumama vele uyabe efuna ukuthi abe ngumuntu lwana othola amafutha ehlukeneyo. Umuntu athola amafutha lawa nalawa uthole egcoba ngamafutha nje amaningi-ningi. Manje thina nxa uyaphinde uwaswele lawo mafutha ikakhulu ona la elanga ngoba ahluphe ukutholakala, kwenza umama vele akhule yona impilakahle yakhe ingekho nhle kakhulu. Lo kwamukeleke ebantwini kugcine vele enxanyusu lezilonda, abantu bengasakwamukeli ngendlela, sebekubandlulula.
Yeah, nkosikazi Lynette Ndlovu lo owe board member yenhlanganiso ye Zimbabwe Albino Association la ye ophila lesimo lesi ese albinism. Marvelous, there was Mrs. Lynette Ndlovu, a board member of the Zimbabwe Albino Association, whom I talked to prior to the program, and hoping that the telephone line will be held.
Yes, I hope so, because she seemed to be, you know, like sharing some of the same issues.
Yes,
So it would be interesting, because we are hoping that we can actually get some of the members so they can speak on their own behalf, and also if there are people listening out there who are able to assist, you know, they may come in. Because really what we're trying to do, PJ, is to make an impact somewhere.
Yes, and make an awareness that it's not contagious, and it's not like it's a disability.
Yeah.
No, it's just a condition.
Mm-hmm.
Yeah.
Nasi muchirongwa chedu chemadzimai pa Women's Round Table tiri kutarisa zvinosangana nemadzimai anorarama neusope kana vakabereka vana vanorarama neusope. Saka ngatimbonzwai kubva kune imwe nyaya yakaitwa nemutapi wedu wenhau Patricia Mudadigwa pamusoro penyaya iyi. Anga achitaura apa nemadzimai nevarumezve vakabatsirwa ivo nebhanga reCBZ pachirongwa chavo chavari kubatsira vanorarama neusope munyika. Ngatimbonzwai kubva kwavari.
Vanorarama neusope vanoti kuondomoka kwoupfumi nekushayikwa kwemabasa kuri kukonzera kuti vazhinji vavo vatadze kutenga mafuta ekuzora paganda ravo kuti risakuvadzwa nezuva zvinozoita kuti vaite chirwere chegomarara. Asi nemugovera wapera, vanorarama neusope vakabva kunzvimbo dzakasiyana-siyana vakabatsirwa namafuta aya mushure mekunge bhanga reCBZ richishanda neAlbinism Alive Initiative vakabatsira nemafuta, magirazi neheti dzinodzivirira suva. Amai vimbai Ngoshi wapaira vane mwana anorarama neusope uye vanoti kunyange hazvo mwana wavo achifanira kuzora mafuta eganda yazuva nezuva, nguva zhinji zvazvisi kuitika sezvo vasina mari yekutengera mwana wavo.
Ndiri kukwanisa kuitenga, ndasina kukwanisa kuitenga nekuti inodhura. Asi nechirongwa chaitwa nhasi tinonzwa kufara nekuti tapiwa masanglasi, tikapiwa masaniheti, tikapiwa malosheni nemakrimu acho. Zvondo ndanzwa kufara kwazvo nekuti handina chandandakwanisa kutengera pamwana wangu, asi ndiri ndirikuwa. Saka ndanzwa kufara nekutenda zvikuru nechirongwa ichochi. Ndochava nekumubatsira zvikuru pautano hwemwana wangu. Kuyera kunyanyanya maziso anenge asanyanetsika nyange pakurohwa nezuva kumiri wake chaivo anenge akukotetwa neheti nemalosheni dzapiwa achakwanisa kutiramaronda kana masani kukamasini masinkenza acho anenge asakwanisa kumuafrica nekuti anenge agara akapotetwa nemafuta iwayo.
Tinoitei chitanga anoraramawo neusope uye anoti zvakamuomera zvikuru kutenga mafuta ekudzivirira zuva awa. Chitanga akaonawo mafuta akapiwa pachena kuburikidza nerubatsiro rwakabva kuCBZ.
Ndafara nekuwana malosheni zvandaitwa zora nhasi nekuti ndaisvika pakukundikana kutenga malosheni ndishayiwa mari yekuti ndimatenge. Saka zvinongofadza kuti ndakwanisa kuwana malosheni zvekuti ndikwanise kudzivirira zuva kuti zvisanyanyoisa paskini yangu.
Amai Marvelous mazhinji vanhu vanogara kukadoma vakabatsirwawo nemafuta eti pamwe nemagogorosi.
Mishonga yatinoshandisa inodhura uyezve maopportunity dzekutiswa newo mabasa ari very low chero takadhuza. Saka dai taikwanisa kuzviitirawo mabasa taigona kuwapo. Nekuda kwekuti makambani acho hati employewo hatizokwanisi kuti ringa mishonga chero takatozvigawo.
Vapesi tiri vangani vanoti hurumende inofanirwa kuziva kukosha kwakaita mafuta aya kune vanorarama neusope. Vakati kunyange hazvo vakawana mafuta vanoti anodhura zvikuru, vanoti vanonzwira ngoni vanorarama neusope vari kumamisha.
Macreams aya masunscreen lotions ano muupenyu hwangu akandikoshera zvakanyanyisa. Zvinogona kungovafananidza ndingatine staple food in Zimbabwe tinodya sadza every day. Malotions aya hapana zuva rinopfuura ndinofanira kunge ndisingazoi. Saka ndiwa ningati akatobata upenyu hwangu zvakanyanyisa, ndozvaakandikoshera. Kwapiwa pachena ndinonzwa mufaro zvakanyanyisa, mufaro wangu. Chishuwo changu kuti kune vamwe vari kumarurawo kumaremote areas vasingakwanisi vasina akisi kuvawana. Chishuwo changu kuti vanochipa kana vane tiye nyoro dzekusa malosheni vanga vachisvikawo futi kumaplaces alike kwana Mutoko, Murehwa, Vinga Nikana mzarabani vani, wosa wabatiriki, wabatirikani.
Susan Saiz anuona nishumari msanganore Albinism Initiative, akaudze Studio 7 kutubangari CBZ wabatira shukuru, sejo omu ya wuyangi ya kabooka, kubitira ningo zao, nije kudzivirira kuchirwere chegomarara.
Chekutanga ndoda kutenda CBZ, nebasa ravaita nekuti vatibatsira pazvinhu zvatisingakwanise kuita kusanganisira zvakafanana nekutenga malotions nemacreams zvinhu zvakatiomera mukati meupenyu hwedu asi ndoda kungopa kutenda nekuti vapa chinangwa chavatiratidza zvinhu izvi zviri kudhura toziva kuti mari iri kunetsa vativaratidza rudo rwavo kuburitsa mari yavo vachidhoneta mushonga iyi kune vanhu vanorarama nealbinism.
Amai Gwendisa Mushonga, vakavamba uye vanotungamirira sangano reLife Albinism Initiative, vanoti mishonga yavawana pachena yarerutsa upenyu hwavo.
Zuva ranhasi izuva rakatinakira seboka revanhu vanorarama neusopi. CBZ yatiitira chinhu chakanaka. Nguva zhinji tinenge tichigaro tichichema tichiti taregererwa hatisi kutariswa tikunegletwa. Vanhu vakatasa nezvatoitwa veCBZ nhasi. Even manumbers auya anga akawanda aitodzwa redu rwezuva rakabudirira mushonga yatakuona neCBZ yekuzora masanskrit notions anodhura zvekuti zvizhinji rwedu havana mabasa vashandirwa vadi kutipa mabasa saka mushonga yatakuona neCBZ yaona ichirerutsa upenyu hwevanhu vanorarama neusope vakawanda zvekuti
vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muCBZ Holdings vaEdward Mombo vanoti kuwanda kwechirwere chegomarara kune vanorarama neusope ndiko kwakapa kuti kambani yavo ibatsire vanorarama neusope.
Division redu raita izvi regroup operations vakasarudza vanhu vane albinism kuti vavape mafuta namacream neheti dzokupfeka kuti vavhariridze zuva namaglass avanoti maUV glasses sezvo maziso avo achikanganisika kana zuva rakanyanya kujeka kumeso kwavo. Takwanisa kupa vanhu vane albinism vanosvika 230 asi mafuta macream asati zvapera. Saka veAlbinism Alliance Albinism Initiative ndo kuchiona kuti kana zvinenge zvasara vachazozvipa vasina kukwanisa kusvika pano sei.
Vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi matatu vakawaniswa mafuta aya. Muzvitoro zvinotengesa mafuta aya, chibhodhoro chidiki chiri pakati pemadhora mashanu nemadhora manomwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
PJ tinotenda mutori wedu wenhau Patricia Mudadigwa akanga ari kutaura iye ari pachirongwa chakaitwa nebhanga reCBZ chichibatsira vanorarama neusope. Asi chandanyanyotora pa PJ ndechekuti vari kunyanyowana futi matambudziko aya ndevavo vari kumaruva. Nekuti vari mumadhorobha kazhinji kacho vanowanawo apa neapa vanobatsira ndozvandaona zvabva pane zvatatiri kunzwa zviri kutaurwa asi ndiri kunzwa kuti tine vanyarikani varipo pari zvino tina Sisi Spelile Machingamidze naMailinet Ndlovu vese varipo vari panhare
varipo.
Okay, regai tichingamidze makadi Sisi Spelile
tiripo makadi zvenyu.
Aiwa tiri wadi kwakadiko kwamuruko.
Hewa kwatiri kwakanaka.
Ehe. Titsananguriwo imi munorarama neusope upenyu hwakamira sei mazuva ano semunhukadzi uyezve muri kuzvigona sei?
Takurarama semunhukadzi ane usope ndiona sechinhu chakati home. Ndichitaura ndakamirira vese madzimai ane usope kazhinji ukaona murume akutora agara newe mumba nekuoma kuri kuita upenyu achasvika pakungokusiya nekuda kwehama dzake. Unokwazopiwa mwana then kurevitira vane ivavo chinove chinhu chakaoma nokuti murume achanga akutadza kukuchengeta sezvaitwa urumba kwenyu zviya then unozongopedzera wasara wega uchichengeta vana opo iti zvinhu zvakaoma zvisingaiti. Then tikatarisa kekare paisenge ipapo tikatarisa kune vakadzi vei vari kugara kumamisha veine usope kazhinji kacho upenyu hunenge hwakaoma uri single mother wakadaro uri kumareserva uchiriritira vana kureva kuti hamei nhiya muchenga muchikotama musana uchirohwa nezuva kuti usakure uenda futi wane zvironda hautozombodika fura kurarama semudzimai ane usope Ndona giri hondo huri chazo panguwa ino nekoma kukaita sena.
Saka imi muri kuzvigona sei? Tinoona mati munevana vangani?
Imini ndinevana vatatu. Ndikutaura kudaro kasiyo kutanga pandakapiwa mwana. Asina murume abva andisiya. Ndakatomboenda kusituation yekugara kumusha. Ndakapa ndakaona kurwadza kwazvo. Saka mwezi anyanga vari anamai vako vari kukuchengeta ka. Vanotongokuti takura musengo wako. Sapa nari kuti musana waitotsukurika nekubereka mwana. But nekuti maybe mukana wandakazowanawo here ndabatsirwa neZimbabwe Albino Association. Vakazondisisa kuenda kucollege. Saka apa pari zvino ndingati zvaanani because ndakuzvishandira. Ndaane vamwe vana veirako. Maybe nekuti upenyu hwaanani nekuti ndakutambira but ndisasa kumudzimai ari kurama aine usobe nevabatirwa teitwa nevarume. Asi ndikatiosina chinhu zvakaoma.
Saka muri kuita basa ripi? Uyezve mataura imi kuti mune rimwe sangano ramuri kushanda naro nderipi?
Pane Zimbabwe Albino Association irinotarisa nezvekurarama kwevanhu vane usobe. But vanongotipa mafuta ka, but dambudziko iroro semudzimai haakwanise kuti anodi anobatsirika senge mari ritire yevana. Vata vacha vanopa masanhezi nemafuta ekuzora. Tikadzerizana dzawing dzakatangawo mwedzi miri yapfuura. Inonzisumuka yekuti tikuedza kuti vakadzi vari kurarama neusope vave vanobatsirika nekuyebatsirwa kustata maprojects. Tikandofunga ndopundudzo yoga yatakangotarisira kuti denozvaita simuka iyi yasumuka shuwa madzimai abatsirika kuti vaempawe vakadzi.
Mataura zvekuti pane vamwe chiremba vanowanikwa vachibatsira vanorarama neusope pachena, chimboti tsananguriraiwo nezvavo, vanowanikwa kupi?
Chiremba vanowanikwa muguta raHarare naBeins. Vane rocherwo rwekuti nyangwe neni kutaura kudai ka ndofunga vakandiita maops anenge 2 paziso zvekuti arudo rwavo runototyisa.
Vanonzi chirembani?
Zitaravo vanonzi Dr. Mutangadura.
Okay, aiwa tinotenda mombobata makadaro. PJ, we're hearing there from Stelile, who we heard from in English, so I'm not going to translate what she said. We'll go over to Mrs. Ndlovu then. Please hold on.
Siyakwamukela kuhlelo lethu, Nkosikazi Ndlovu. Nkosazana kumbe uMandlovu?
uMandlovu kumbe Nkosazana?
Nkosazana.
Ayikhona Nkosikazi, Nkosazana.
Ngakuphaphisela inyoni la.
Hayi, inyoni kazikho.
Asike sakhuluma ngaphambilini ngehlupho elidibana lazo. Wena ke ukobulawayo okwamanje?
Okwamanje semsebenzini eplumtree.
Kodwa
ngihlala kobulawayo.
Nxa usemsebenzini khona ngapho kungani lanxa usedolobheni leplumtree, lidolobho elincane eligonjolozelwe izakhamizi zasemaphandleni, lamukeleke kanjani labo abalesimo ese-albinism?
Kuzima. Kuzima ukuthi abantu bekuzwisise ngoba kwesinye isikhathi babe bebona ngani wena ngesimo yiso sona vela usozowabenzela ulutho olu-right. Bebona ngani ngenxa yesimo sona leso uzaphambanisa ungasabenzeli ngendlela, babenganabakuthembi.
Kodwa ke wena wathi ukhula abazali bakuhambisa esikolo bakuphatha kahle?
Mina ngathi ngikhula abazali bami bayingamukela kuhle, imuli yangikhaya yonke yangamukela kuhle. Ngaphathwa kuhle, ngahanjiswa sibili esikolo. Hhayi, angizange ngancithwa ithubalo nalelo lokuya esikolo. Uhlupho nje ngangihlangana lalo phandle
lapha, hatshi emulini.
Hatshi emulini, hhayi.
kule zinkolo nkolo ezehlukeneyo eziba khona ezokuthi engxenye nxa umuntu ezithwele okuke wakhulunywa ngukosikazi Matshingamitse lapha ukuthi uyathudibana lozithweleyo abekhafuleli isisu sakhe. Wena nkuthazo bani njalo uke wahlangana lalolu dubo na?
Ngiyahlangana nalo kakhulu.
Mm.
Ukuthi umama ozithwele uyezwa sokuthiwa akakhafuleli isisu, umbanatha amanzi ekhafuleli isisu.
Mm.
Kumbe nxa udlula abantwana bedlala uze sebethetshelana ukuthi nxa uzothiwa mpompompo umama mengazadli nkawo kumele ukhafule kumbe bambe isikopela.
Mm.
Bambe isikopela uzahamba uzeyetsholobela ngala abantwana sebemile sebethithibele bebambe izikopela uzeyetshona le. So kuyabe sokunganako usamnandi usungani ungazukhu be kuwe uyahluzela uzizwa usungani usunqunu khonapho.
Ye. Nkuthazo banike ongayipha kuZulu waseZimbabwe kukhulumende ukuthi kube lokulimukiswa kwabantu ngalesi simo?
Mina ngiyafisa ukuthi ngayi ilizwi liyahamba ebantwini bekuzwa ukuthi hhayi yebo kambe saswela umbala wonalwana omnyama ukuthi lathi usenze sifane labantu bonke kodwa akulanto etshintshileyo kithi. Thina lathi singabantu nje njengomuntu wonke. Laloba nje ukusweleka kombala lwana kugcina kusipha inhlupho eziningi. Kodwa ngakuyazwisise ukwenzela ukuthi lathi singabizwa ngamabizo wonke onalana lesikhatho sangkhona ba kwesisikhatho zathola ukuthi ungafika awuhlukuluzwa even ngabantwana. Uzathola ukuthi umuntu omdala kumbe umama uyohlenze umntana kubaleke nguze ukuthi abaleka baleka uyabona zambiza. So uyabe sowungani wena kumbe kukhona okunye okwenzayo okubi ungakwenza umntwana lwana.
Mm.
Akhule engasakuthembi la engasazwisisi but sebesisa ukuthi abantu bezwisise nje ukuthi into evele ikhona kunomnyama nje wokuthi asiphiwanye isikhumba sona lesiyana.
Mm. Ethusele ngawe angathi kuthiwa umini
ungaba nenyathelo elithathwayo ngoba kwesinye isikhathi amabizo esibizwa ngawo ayabe buhlungu ikakhulu.
Mm.
Lona leli abalisebenzisayo elithi nkawu.
Yeah.
Alimnandi libale lingamnandi vela ngazi ukuthi mbe kungaba lenyathelo elingathathwa nguhulumende ukuthi umuntu nxa engakubiza njalo mbe bebekwazi ukuthi uyahanjiswa emapholiseni mbe uyahanjiswa enkundleni nxa kusemakhaya.
Yeah. Hayi bamba khonapho Mandlo. Sabe lokhu esikhuluma kuze kuyetshaya isikhathi sika 9 lokhu esixoka lapha nalapha ya yikuthi silomunye njalo esikhuluma laye osecingweni laye ophila lesimo sinye unkosikazi Siphelile Matshingamitse. Marvelous. I noticed the three things that Miss Lynette Ndlovu talked about.
Mm-hmm.
Said whenever she's walking around, even children actually chant that hold your button. So that your mother doesn't have a child with mm-hmm. albinism. So things like that really traumatized her.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Mm. And like then the derogatory names mm-hmm. that they call, especially in Ndebele, there is a derogatory name that they call them by, which is very derogatory, and she's asking if the government could intervene mm-hmm. so that whenever someone calls you by that name, you can actually go to the courts for recourse or a legal case.
Mm. Mm. Let's also maybe go to Siphelile Matshingamitse timbonzwa kuti zviri kutaurwa na Muzvare Ndlovu muri kusanganawo nazvo here kuti pane vana nyanya vechidikiwo vanoti kana vasangana nemi vanobva vawanikwa vachitiza kana kuti vachiita zvimwe zvinhu uyezve vari kuti vodai hurumende yakwanisa iyo kuti iwanikwe ichidzika kana mitemo yekuti kana munhu uchinge wanyombwa nekuti unorarama neusopi unogona kuenda kumakoti. Muri kusangana nezvakadai here, zvakamira sei?
ya tinosanga na nazo senge niwepe kutanga in the community ya ndo chanda na yo ya chanda ni wakali kwa ndopo unoto unwati ze shoka diso kadaro sinaitika kutuwa nane kwa chote bata nishuwa wano mabata and it's actually true zenye wabere kirele wakazi wane mumbu pakupesa na nabo anisochi wakazi nzo kuputu no sitira padumba kutuwa sasa sarama nane usope saka iyo ya kutiva anaka dona senge wanjito zoshanda na wawa ninge wakudozo nji project ya inini pandino kampana kwa chote zira msope msope zi wanenge wakutai wawa njitia wangwa but really the government should do something because wabere kitika uzi kwa kuti hii mosa wacha zizisavana uo kutatufano kwa mba chidaro kune munu
kwa munara undaza muno gara murukutambiru kwa si
munara unda chokwa hindi kuti azi sinyore kuti wakugamshire pani pangu pandaka sa gaimba panda iwana saka tawa kutogari sana nukua onoto sonata inga nito gono kita juti nito gono kita sese nito kwa sa kita sese nito kwa ni mkazwese pakuzorati zokuti ndineru dose wangwe wano zote ura papa kuti pandaka nko kona ikandambo zote ndo samudi asika na wasi nzwa sunungwe zika kwa mwe kwa zote ababazi wabuda pache na batu kune mga nenga kango nyarara chungu godoka newe ya kusaka mchila saka naka
saka mnufunga utipanga itukwe sei kutiveru jinji tinyato nzwisisa uyeje kubatana sevami pasina kushora na kana kusemana
indona senge kutideno mkana pane swapudara senge pataita awareness campaigns bano wachi utaurirwa kuti no it's a condition iripo ka saka ndona senge generation iyi yakadzidziswa ndo yadi yaamadzibaba saka vana vavo vari kuzara this need kudeno maresources aiwanikwa ka tave takonsentaiza nivanhu vari munyika kuti aiwa this generation izive kuti nyangwe vasopo vadiki vavari kukura navo vanongoda kugamushirwa semunhu wese
tombotiwo kune vamwe vakateerera pari zvino ndeapi mamwe mazita amunowanikwa muchidedzwa amunoti imimi aiwa dai veruzhinji vasiyana nazvo mune remangwana amungadzidzisiwo ipaiwo dzidziso nhasi zuva renyu
chokwadi senge kana uchifamba unoona munhu achiti uyo akamenywa uyo akamenywa uimajina kuti iri zita iri rakangooma kugamuchira saka senge sere kunzi munhu akamenywa uyo kana kumuzati vamwe vana unobva vati chipoko obva wafunga ti sandinzivo imaji yechipoko here iyi nemazita senge kungodedzera kuti musope uyo musope uyo zvinonyatsorwadza kusvika kuseri kwemwoyo masope iwayo anorwadza
ndakambonzwa rimwe rekuti murungu dunhu
exactly ndandarikanga rekuti murungu dunhu iro especially pataita mbamurodhi ndiri mwana mudiki ndo rinonyanyoshandiswa because unenge uchitotamba dunhu dzacho kane vamwe saka parinozoshandiswa nobva watopedzera wanorara
komani saka imimi mune ramangwana mambotaura nyaya yemishonga nemagirazi zvii zvimwe zvamungade kuona hurumende ichibatsira zvinonyanyokukosherai
senge panyaya yemacancers mafacilities senge kuda kurapwa gomarara recancer mishini yatinorapwa nayo ka ishoma plus tikaenda kumageneral hospital malista acho akadi akangowandiswa kana nichitemere nehurumende zvaibvira vongobatawo macancer patients as an issue of urgency senge mabatiro akaitwa senge HIV kuti kana munhu ari paningirini pachirongwa anotopiwa maiarvisika kuti ngavangotipiwa mukana wekupinda pamamachines eradio therapy kwete kumbonzi mirango yakareba because inenge ichitotidyika chokwadi
aiwa mumbobata makadaro tine vamwe munyarikani nhasi vari kumhanya mhanya vari kumusangano mukuru wemadzimai wemubatanidzwa wewomen of dominion uchange uri kutennessee imo muno muamerica unotanga mangwana saka tati aiwa chimbouyai pachirongwa kwenguva pfupi mozokera zvenyu mai netsai dr netsai zhou natsai zhou makadi yenyu pindai pachirongwa
makadi zvenyu isipaka simba
aiwa tafara kunge tiinemi nekuti ndandoziva kuti nhasi muri kumhanya mhanya asi tinongotika diki diki mbijana mombotitsananguroo zvirongwa zvamuri kuita imi sewomen of dominion kuedza kubatsira vanorarama neusope kumusha
Tafara kuti pachinguva chakadai kuzivisa vanhu because we need all the help we can get kuvanhu rubatsiro including just prayers.
Mm-hmm.
But Women of Dominion iri kufokasa nevanhu vane usope tinoziva kuti zuva rinopisa sereke. Mm-hmm. Saka vano affectiwa maskins avo nezuva irori which can cause cancer. Also kuti vaone zvakanaka nezuva. Pigmentation yava sinaneta kuti vave nema vision problems. Saka Women of Dominion iri pabasa roku collecta nekukumbira vanhu kuti vabatsire. Every time tinokumbira vakadzi vachiuya kumusangano kuti vauye vakabata sunglass ne sun hat.
Mm-hmm.
And then nema sunscreens zvakare but ma sunscreens iye zvino takaona kuti takaudzwa nema doctors ariko kumusha ne research iri kuitwa kuti ma sunscreens ari kuitiwa anowanikwa muzvitoro they are targeted for varungu kuti vaite matans avo while they are preventing sunburn. But isusu kwedu nerudzi kwedu mishonga iyi masunscreens haasi kunyatsoshanda because although ichiprotect ane sunburn vanhu vacho vari kuwana cancer zvakadaro.
Mm-hmm. Saka muri kubatsira nharaunda dzipi kumusha?
Iye zvino tine chikwata che vatinoshanda navo vealcos varimo.
Mm-hmm.
Vane about 800 in community mavo. We are also reaching out to individual families dzine vana vane albinism vanoti contacta through maprograms akaita senyuwe vatinzwa.
Mm-hmm.
Tongopiwa iri message, email kana pa text itobva. Saka we have individual families variko kuruwa area ku Zimbabwe koko vatiri kuita reach out to.
Mhm. Vanenge vachida kunzwa nemabasa amuri kuita vanokuwana ipapi. Kuti tichi kuregerei zvedu mudzokere ndosina ndaona muri kumhanya mai.
Tiripa makanda pa www.womenofdominioninternational.org pa website. Pane information yedu inini they can contact me ne WhatsApp number yangu kune vamwe vanotoipiwa.
Mm-hmm.
Iripo pa website but number yangu I don't mind my personal number kana zviri izvezvi. Nokuti tirikuchengeta database yomunhu wese. We understand there are 20,000
mm-hmm.
people take Zimbabwe and it's really not a big number and the goal is to reach to every one of them. Saka tinenge tichingovaisa muma database tichiita reach out. My number 615-243-0776.
Mm-hmm. Taura
ishi. 615-243-0776.
Mm-hmm.
Ripa WhatsApp and they can send us email kana kungoita ipapo tinoita reach out tovachengeta. When we go kumusha we reach out to them tova contact tichi distribute ma collections atinenge taita. And
mm-hmm.
to say that tine mission trip yatiri kuplana kuenda as a group vakadzi tichazozvitaurira pa next conference because inenge iri tichizoenda muna 19 chikwata chedu kunonyatso kunoita in person kumusha.
Aiwa, tinotenda.
Namba dzenyu dzine country code in 1 handiti. Vamanga zvorasika.
Zvatichaita tichati tigodzinyora pano pa program kana tapedza asi tinotenda chaizvo tozva kuti muri kumhanya mhanya.
Mm. Muve mai vauya here natai?
Tinotenda. Mai utaona shevakasvika on Tuesday takavariga kuti vazorore vanga vachida peace and quiet but she has been here vachizorora havo.
Aiwa ndikureva mai izvo vanotaura nendevele
vanotaura nendevele mai izvo havana kukwanisa kuya kugogo mai vavo vakaitwa surgery.
Okay.
Saka vai vachengetawo not this year sorry.
Aiwa tinotenda Dr. Show
tosangana ikoko.
Muve nenguva yakanaka uyezve tichapota tichizofona tichinzwa kuti uri kufamba sei musangano. Muve nenguva yakanaka tokutendai chaizvo ndozoti matombanikidza kuti muuye paprogramu asi tokutendai.
Tinotenda chaizvo nokutipawo chinguva chakadai mazvita.
Okay, bye bye.
Bye bye.
PJ, some of the initiatives that are happening there, the Women of Dominion, like you said, it started today, and they have an initiative where they are working with some albino organizations in Zimbabwe. So they're actually saying they're waiting for women to bring, I think she said, glasses and hats
as
part of the campaign and sunscreens. But she said the sunscreens that some people were bringing are not very effective in Zimbabwe. So I think let's go to you. You've got a caller to take.
Yes, lomlaleli osecingweni Mandla Nkosi usejocholo. Siyakwamukela kuhle.
Nya ntaba mamunje nehlelweni.
Yeah. Udaba esilalo uya uluzile.
Yeah, ngiluzwile kakhulu lo daba olumnandi kakhulu. Actually, bengithanda nje ukuthi ngigcizelele.
Yeah.
Nabantu abagogekileyo abakhangelelwa phansi kakhulu bona laba abalejwabu elilomunye umbala ongasiwo ojwayelekileyo.
Yeah.
Engikutsho-ke ukuthi laba bantu ngabantu abadalwa nguNkulunkulu, ngabantu okumele sibananze, ngabantu okumele ilizwe libazwisise, they can contribute to the development of the country. Kumele-ke kube nama-policies azanceda laba bantu, government, lama-NGOs, ama-church groups, labantu emakhaya bafundiswe ukuthi abantu laba baphathwa njani, especially nxa besesebancane, benze i-thorough survey, kuthathwe-ke i-statistics ukuthi abantu laba bangaki, kube le-policy framework ezanceda abantu laba ukuthi bancedakale. I-challenge esilayo kakhulu ukuthi abantu abaningi sengike ngaxoxa labo, even abanye iziphatha amandla zikahulumeni bengasoze mbaqamba, uyathi uhamba ama-issues e-disability ngoba nami kunje angiboni. But ngiyazigqaja ngakhona oku ngoba yisipho sami engasithiwa nguNkulunkulu, ngingubaba. Abantu e-Afrika sichane sikhangeleni abantu singakaboni ukugoga babo, ugoga bubuye emuva. Uzathi ubalanda abantu-ke bakutshela ukuthi hhayi lathi sigogekile, angali ukuthi wonke umuntu empilweni kaphilanga, kodwa bakhona ama-extremely sibabona ukuthi lapha silike ugogeka singagqathi ngemva komunye to address ama-issues anjalo, ikakhulu umama abagogekileyo balaba abale-albinism. Ngizwa usizi kakhulu ngoba izinobaba babashana banoba ngamakhosikazi amahle, they are wonderful made ngomama abahle abangathathwa. Sile challenge kakhulu kubobaba, omama kuhle ngoba kunje lathi singaboni thetha omama ababonayo. I've seen omunye umngane wami uyi-albino wathatha inkosikazi ebonayo. It's quite good, kuhle khonokana, because inomama lesihlelo we've seen ukuthi these people nabantu, and it's not ukuthi wathatha i-albino azaliyi-albino nyala, and it's not ukuthi unxa ungaboni uzazala umntwana ongaboniyo nyala. But uSathane ngenxa yesono, let me put a Christian version, wasidivayida ngokugoga wasenza. Remember even the Bible blind for 10 years when he was trying to call Jesus, izikhulu ezazikhona kwapha zazingivala and he shouted, uJesu wamuzwa. So bona laba abantu abagogekileyo ngezinye indlela ngithi asizwehliseni, wherever circumstances are very difficult, sishawuthe nini kakuhle professional, abantu bazwe basibone, sidisplay ama-skills ethu umhlaba ubone. Right now ngisebenze labanye amadoda nje ase-Europe lapha, ngisazama ukuthi ngihlanganise ngizenzele eyami survey enza kakhulu ukuthi ngifuna ukuyipresenta ku-head of the state kungaphumelela. Nabanye abantu abaku-political wing ngabe ehlukene, I'm not a politician, angikho politically apolitical, ayikahlanganise ngikhethayo. Kodwa ukugoga ama-albinos akhona ku-ZANU-P F, akhona ku-MDC, akhona kubani, nje sicina ukuthi abantu abagogekileyo they don't have the affiliation with politics, bangena abalide lawo bangene. Singibona umuntu oyi-albino esiwa yi-politician esiwa ngu-MP, that is practically possible. Asisebenzeni kahle bantu be-Africa, sincediseni abanye bethu. Njalo mina ngithi i-United Nations ayisizwisise at full cost ukuthi thina singabantu sifuna ilungile lethu. Kulokho elikutshoyo kwamafutha abo, lezi izinto zabantu abangaboni ezidurayo, umhlaba uzibone zehle. That is since ikhompyutha ekhulumayo, i-software yankhona is very expensive. So I'm trying to say ukuthi no, nxa sisehlula abasi-identify, I'm one of them, and ngiya-initiate ngomunye wokuzehlisa ukuthi abasinike imali sivule ama-industry, siproduce ama-gadgets for abanye bethu, sisupport. And what you see now, a blind person and albino even helping the able-bodied people who was like global village, asimanyane. Uhlelo lo ngiyaluthanda kakhulu, aluqhubeke lunjalo, singabantu. And remember, kumbali yethu umzilikazi was the first king
DJ, I wakola is very very fired up, but I think we need to wrap it up. It's very interesting to have men who are very fired up like that supporting some of the initiatives that women are doing. And he's very passionate. I could understand he was saying something about putting it in government policy that, you know, people living with albinism also have rights.
Yes.
So that's very good. I understand.
Awareness campaigns, just education, the general populace about people with disabilities, because he's saying he's in a wheelchair and he's blind.
I'm not sure whose line it is that's making that sound. I don't know. Anyway, let's take a look at what people are saying on Facebook before we take General Makura. There's Elvis Bebe Wajika General Kuti Network Ma One. I guess maybe some people are not able to access us. I'm not sure. Amanda for Facebook page Yeshona Arkuti, there should be awareness as far as albinism is concerned. People grow up with beliefs. And she says people grow up believing all the wrong things about people living with albinism. People should be made aware that there is nothing wrong about them. That's AK Amanda, who's live streaming right here with us. PJ, I don't know if you have any that you want to take before we go to the general.
From the WhatsApp and Facebook, Salom Laleli Lapa OSN. Wamanquluma Mbuyazi yena ke uthi lento yenziwa ngabanye abantu base South Africa ababhekisela isizwe sabensundu phansi ngokubulala abantu abazelwe benebala elimhlophe bethaka imithi ngezinto zabo kubuhlungu lokho bengifisa sengathi umvele ngaqhi angezwa imithandazo yami bonke labenzi balemihlolo bazale uhlobo lwengane ezinjalo sibone kumbe bazoyibulala na ingane leyo. Motu sinare makabo, uti salibonani, ncela ubuza kuti inoleye WhatsApp isifaka njalo kube kule code, nga ikona mnya ikela, hai ikoti ikona, ya ngapa, country code, mwan, and then usufaka ge inamba zankona. Ube SPP, uti lesika, sizwela kibo Tanzania, kubo Malawi, Mozambique, hizo lezo indawo, esizwa kuti zibulala abantu abaphila lejwabo elobala. Unkonzi yembongolo yena uthi yini umbala ungaphelelanga labo bantu baphela nebala elimhlophe. Akazwisisi ngomunye ofuna layo ukufundiswa lo. Abantu laba abazalwa belejwabo elimhlophe engathi ngomhlophe kodwa ke engaso womhlophe kodwa ke abanye abantu babakhangelela phansi bebabandlulula njalo njengakukhulunywe ngomunye layo ophila ele albinism unkosazana Linethi Ndlovu esilayi khonapha ecingweni. Ngilethemba lokhu bambile ecingweni.
PJ, before that, we've got General Makura from South Africa. I don't know if he's still on the line. General Makura, mripo irapo.
Chiripo chete magazimbawe.
Takasimba, nare zenyu ndozo aziri kuzvimira nae. Taurai yenyu mongoti ga nekuti chirongwa chemadzimai asi sajenerali kudai tumbo kupai mukana.
Aiwa, ndoda kutenda hangu ne program yenyu ndichikurudzira vanhu kuti dai zvaibvira hurumende ka yaona kunge kufundisa vanhu ndina zvahama vari kurarama neno albinism iyoyo anditika but mumwe wacho kunoku akatoita teacher of the year pachikoro pake 95% vakapasa mhenzi pachikoro pacho ipapo anditika asakokuzimbabwe ari kuticha muno musouth africa ticho ndozouya pane umwe dokuta akana albinism hazvizati achiri kurarama here dokuta akandibatsira pamwana wangu pano
muri kutaura pazvakavambwa
Dr. Pasha Kavambu, kavanga wari pediatrician, vakashaika hapo parizvino.
Vakashaika?
Nasiri
kuziva, fuka dokita vakabatsira mwana wangu zvikatomboitwa, akazama akamindisa kusauzira zvodii, vaibatsira, saka ini ichika, handina mashoko asina kupedzera nguva, chinokuvada zvaibvira, purogiramu yekamuchita purogiramu, kazvivira, kava nemakwanisa mwezi, kuti hurumene ikasvikasvikise hurumene kuti vaone nguva yekufundisa vanhu vasati vasaseme vanavo.
Aiwa, tinotenda.
Mano, development yakakura chazvo munyika maona.
Ehe, tinotenda edu General Makura. Also, let me take the opportunity to also acknowledge those that are live streaming on the Studio 7 page, Facebook page. Paida Moyo Van PZ Matefa saying, watching live from Harare. Sirio Machinga saying, live from Kenya, we are watching you. Cedric Mazula, nice, live and clear from Jombe. Tinokuchinga mize evari Jombe. Maiseri, Ashinei, do not send a be blessed, guys. Evelyn Mondero arikuti watching live from Botswana, and then my series ashine arikuti CBZ keep it up varikutaura nezve program ya PJ yatamboratidza
yatapiwa na Patricia
Mdadigwa achitaura iye ne zvirikuitwa ne banga re CBZ vachibatsira vanorarama ne albinism. Aiwa, regai timbodzokera kune vanyarikani vedu. Tirikunzwa ava mukoma general vataura vanga varikutaura kuti pane mumwe teacher anorarama nealbinism akawana achipiwa mubayiro kuSouth Africa. Andizi mai machinga mize, muri teacher ikoko kuZimbabwe, muri kuwanawo muchipiwa here ruremekedzo sezvinoitwa mamwe maticha?
Pekutanga zvanga zvakaoma handidi kunyepa because pangu pachena handitombori ne cancer padama ndepandakaona kuti zvanga zvakaoma. Pandakaenda kuhospital vaitofunga kuti pamwe handidzoki, but pavakauya vati yakuzoassessa ndazodzoka manje the way yekuti I know my job and I can deliver. Vabereki ndovanga vakuenda vachizonopupura kwadhimini kuti ticha vakanaka tichaona zviya zvavanoita, saka vakazoona result. At least now my superiors, they know kuti I can do my duty well well.
Aiwa, regai timboenda kuna Miss Love PJ, just you know, she can tell us also what she's facing and if they're getting the same respect in the work that she's doing.
M7 zine lapho sebenza khona lokhu khona ecingweni Mandlo.
Yebo.
Yeah. Lapho sebenzela khona wena ubona kulula na labo basebenzelayo? Unkosikazi Machingamitse ukuthi yena nana ubeke waba lodubo lalapho asebenzela khona esikoleni lapha engumbalisi khona.
Ya, udubo lwabe lukhona kwesinye isikhathi khona ukuthi umuntu nxa efika, mina ngisebenza esibhedlela ngimunesi.
Yeah.
Oh, kwesinye isikhathi umuntu nxa efika uyabe ngani akakuthembi, kodwa nxa esebona ukuthi hayi umuntu lo uyangenzela into adingini ikhangelele bone la usenza eze end bayagcina labo sebebhiliva in you, sebekukholwa, sebekuthemba.
Ye, mkhuthazo bani ongayitshiyela abalaleli bethu?
Hayi, mina ngikhuthaza ukuthi abantu akuqalisele phansi, abantwana bezama ukuthi befundiswe njalo akungakhethwa, kungabandlululwa ngoba ubandlululo ikakhulu yilo lwenza umuntu empilweni agcine sengasayenzi ukuthi, ngoba esithi i-self confidence and the self esteem ingavelife emuntwini noma ule-capability igcine ingasaphumi kahle. So siyabe sicela ukuthi abantu siphathanene kuhle lakhona ukuthi nxa kulama-resources, even i-research nje abantu be-research emoya, i-government ifundise abantwana befundi, ngoba ezithi ziku-curriculum ye-nursing akuli topic yokuthi uzezwathiwa sifunda nge-albinism kumbe nisifunda ngani. Uzathola ukuthi lalapho kukhona engxa kukhulunywa one sentence. So maybe le information, i-medical information iyashota ebantwini. So siyabiza ukuthi even ama-researchers adingisise more information, njengoba nanku abanye badingisisile bathola ukuthi ama-sunscreen esiwasebenzisayo kayasincedisi.
Yeah.
So we need more information about the condition yetu.
PJ, maybe we can close out with Mai Machingamidze doing the same thing. Just round up zvizva mungakurudzirwa vamwe vakateerera pari zvino.
Maita basa, ndingangokurudzira kuti vamwe vanenge vachiona vana vadiki vari kukura kana kuti munhu ari kutorarama neusope kazhinji kachona nhamwe chaiyo nedo kuti vana vatadze kugamuchirika, padangoti teudzo kuti vedu tine potential. Anything chamunotifungira kuti hatikwanise kuita tinoita. Plus I wish tenokuri kunzi hurumende yabatsira nizirona kasunga nikameka mwana kadiki kanorama neusope zeve yese yanga yakakuvara yakajika jika kureva kuti munhu ari kumurapa ka ndinesi anga achinzi ndakati kuwe chironda saka ndikatomirira kuiswa pauda saka ndikunoti manesi haasuziya kuti ndorapwa hawo
aiwa tinokutendai isoo machinguva yedu ndo yadyanana asi tongoti tinokutendai tichadzokazve tichikurukura nezve topic iyoyi inenge iri kufadza vazhinji kuti vanyatsodzidza kuti nyaya yeusope yakamira sei uyezve unobata sei vamwewo vari kurarama nawo yo Oreta Chinyoka watching from Weather, keep it up. Thank you, Oreta. I would like to also just say thank you to all our valued guests who are with us and also our callers who called in and our live streamers. I'm Marvelous Mfanganya here in Washington.
Mina Praxitis Jeremiah and Sitas Vegetu Wait for Nine VL Sign.